Isu tine urongwa wakavandudzwa wakadzama wechimbi chimbi wokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari neudzamu uye maindastri nevafekitori vatange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika vediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhanho zvakasiyana siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuvengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics, politics yekuti hatitarisi kuti wabuda mubamani uri wezanu PF here, uri weCCC here, asizve mapato. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Ndezvematongerwo enyika, zvemapato akasiyana siyana, ivo vanoitawo zveupfumi nekuuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana siyana, madzimai nevechidiki nevana muzvinafundo, towirirana, tova nesungawirirano itsva yatiri kuti a new national consensus kana kuti buy in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa, nyika ifambe zvakanaka. Kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzotsveta nekuchikamari dzavo munyika, mainvestors.
Sei zvakakosha kutaura nevanoda kuuchika mari munyika?
Vanofanira kunge vachiziva kuti tikatsveta mari yedu haimunyu nemujuru. Tikatsvetwa mari yedu haipfumi yango ndiya vhepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga. Hatichazivi kuti yabuda sei kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa. Tine nyaya yechikwereti chanetsa munyika. Isu tataura nevakati kweretesa kana kuti vakatorerwa mari, togadzirisa nokuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichocho, nokuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika. Saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi nokugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi tive nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika. Zviri kuitwawo nanachina vachiuya kuno, tofanira kuzviita kuma
ko kuRBZ tu kuvachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto.
Bhanga redu renyika reserve bank rinoda kugadziriswa nekuuchikwa, tichiwirirana nemabhanga, tichiwirirana nemazina bhizimusi, tichiwirirana nevashandi vemalabour bodies kuti tiita sei kuti tiwirirane. Tingati urongwa uhu ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu, manesi edu, madokta edu, vatambirewo mari neudzamu nevashandi vehurumende